Mukuru wesangano rinoona zvekuronga murere Zimbabwe National Family Planning Council vaDyson Masvingise vanoti vanofara zvikuru nezviri kuitwa nevanhurume vemudunhu reManicaland panyaya yekuronga mhuri.
Permanent family planning method yakanatsoongororwa muZimbabwe Health Demographic Survey kuti varume vekuManicaland ndivo vamwe vevanhu vakati vanohuwandu hwakati kurei vanokwanisa kunge vachigamuchira nzira iyi yefamily planning inoitwa kamwe ende iri yokupedzisira. Saka izvozvo zvinotifadza kuti vana manyika vari kugamuchira nzira idzi dzakadai dzinoita kuti at least mamwe mapato azokwanisa kana kuti dzimwe nzvimbo maprovinces azokwanisa kugamuchira ruzivo urwu.
Vamasvingise vanoti kuchekwa zvachose dzimwe tsinga dzenhengo yesikarudzi yechirume kana yechikadzi zvakanakira kuti hapana zvinetswa zvinozotevera panyaya yekuda kuronga mhuri uye nekuzoda kutora mapiritsi kana kubayiwa majekiseni nguva nenguva. Muzvare Rosario Manjengwa vanoti kugadzirwa kwesikarudzi yevanhurume kwakanakira pakuronga mhuri kuitira kuti pasaberekwa vana vasina kurongwa kana kutarisirwa.
Ndinoona sepfungwa yakanaka nokuti vana vakawandisa nedzimwe dzenguvaka vana vando vanenge vakugara mumigwagwa vachiputa zvinodhaka vachinwa zvinodhaka ende pepesera pacho unoona kuti vana vachikoro chaicho vanenge vasina vanokwanisa kuendesa kuchikoro nenyaya yekuti vana vana vanenge vakawandisa. Two, mudzimai chaichai kuti awane nguva yekuzvishambidzawo pachake haana nekuti vana vanenge vakamuwandira zvokuti vana vanoda kupfeka vana vanoda kugeziswa vanoda kuita sei. Plus anogona kutopesera ane problemu yechibereko kana musana as time goes on because utano hwake unenge uchidzikira nenyaya yekuti anogara akangobara ana akawanda nguva nenguva. Saka nguva yekuzorora hapana. Saka indona hangu ndeimwe nzira yakanaka yefamily planning kune vanhurume. Hatiti family planning iri kuvakadzi chete, nekuvarume inofanira kunge iriko.
Vamwe varume vakatora danho rekuronga mhuri iri vanoti hazvitori nguva pakuchekwa tsinga dzesikarudzi uye zvinopawo kuti madzimai avo asanwe mapiritsi ekuronga mhuri. Mumwe ari kuronga mhuri nenzira iyi ndiva Samuel Shimini vemumusha wechikanga.
Chinobatsire pakuti handizokwanisi ndivanda kukwanisi kusazvara vana vandisingakwanisi kuchengeta. Ndope chine advantage yayo because ukazvara ana akawanda hazvizova kuzokwanisi kuchengeta zvodozvara vana unokwanisa kuchengeta panguva yacho.
Asi vatinachisigawo kemugari wemamutare uye vachibatsira vakawanda panyaya dzemishonga yechivanhu uye nezvemweya vanoti nyaya yekuronga mhuri haidiwi pachitendero uye nemadzitete guru.
Hatirozinzwa zvekuti kuManicaland nhamba yakawanda but varume ava vari kuzvishambisa sei zvakashata izvi. Mubhaibheri manzi handibatane tiwandi kuwanda semajecha emugungwa. Izvi zvabva kupi? Taizi ichimbomira iyi zvamuri kuita izvozvo haisi Illuminati here?
Vamasvingise vanoti chikamu chinosvika makumi maviri nemanomwe kubva muzana kana kuti 27% yevanhurume mudunhu reManicaland vari kushandisa nzira yevasectomy iyi zvichienzaniswa negumi nemashanu kubva muzana kana kuti 15% munyika yose. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.